Vashitura mutongo wavo, mutongo wedare ra Major Street. Amai mare vanazvo gofa, vati vasikala vakavhiringidza mapurisa kuita basa ravo. Pavanonzi vakaburitsa video vachimuzvare mo Blessing Ali, vakanga vapambwa nemhengo dzezanu PF. Kunyange hazvo pakazobatwa vapaya zijamba mukandi, avo vanofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF, avo vakatobvuma mhosva iyi matare. Amai gofa vati zvakakonzera kuti mapurisa atambise nguva achitsvaga vanhu vasirivo vakapara mhosva yekupamba nekuponda muzvare Ali. Mutongi wedare ati mushure mekutarisa kuti vasikana vave nemwedzi 11 vari mujeri, aona zvakakodzera kuti vabhadhare faindi yemadhora $600 kana kuti vogara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachikumbira dare kuti varerutsirwe pamutongo mushure mekubatwa nemhosva. Vasikala pachavo vaudza dare kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vakati havasi kurwadziwa kuti vakatora danho rekumirira mhuri yemufi, vachiti munyika mune udzvanyiriri hwakakomba. Rimwe remagweta avasikala vaHarrison Ngomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Zvaitika mudare ndezvekuti vasikala tisati taenda kunodya chikafu chemasikati vabatwa nemhosva atakudzoka masikati pano fosendenzi vabva vapuwa faini yesandmatora wekuamerica vanofanira kubhadhara nomusi wa5 mei 2023. Kana vakatadza kuita izvozvo vachagara mutiiwandinokwana kuita mutadzi.
Vankomo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chokutanga ndechekuti tikwidze nyaya iyi kuda matare makuru ehigh court, nokuti vasikana havasi kubvumirana nekubatwa nemhosva kwavaitwa. Chokutanga tichipidze mutongo wacho vane chirimbo chokuti dare repamusoro rakaiongorora nyaya iyi rinogona kusvika pakonguzi rakasiyana nei.
Mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaosalos Ziva vati havasi kufara nekubatwa kwaita vasikana nemhosva.
Dambudziko rinofanira kugadziriswa. Takataura nyaya yemareforms and one of the reforms dzatinotarisira mareforms anofambirana nenyaya dzemafreedom of people. Kwanda dzikara hana mhosva kuti tiwane koti chitaura kuti iyo vasikala evidence yese vakasubmita haishandi, uye koti ichiratidza kuti iri kufara neevidence yabva kustate. Iyo state ichitaura kuti yakasiya zvanga zvanga vachitarisa vachifollowa zvanga zvataura naonda zvikala, which is a travesty.
Asi vanokokera nhengo dzezanu PF mudare reparamende vapupurai togarepi vanoti matare anoshanda akazvimirira.
Munhu wapera mhosva unongoferefetwa kana awanikwa nemhosva unosungwa, kana awanikwa asina unongosunungurwa. Saka kuferefetwa munhu wese unogona kuferefetwa, kunyange iwe wandiri kutaura naye pano unogona kuferefetwa. Asi kana ukangochema wakachena vanoti mushonga haubati pasina ronda.
Vasikala havasi kuzobuda mujeri kunyange vanzi vabhadhare faindi nhasi, sezvo vachine dzimwe nyaya dziri mumatare. Vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga mushure mekupambwa kwamuzvare Ali. Vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzirawo veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga muna 2020 vachitsigira kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume, avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mekubatwa nemhosva imwe cheteyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.